kuchikira kuparara kwechirwere chekoronavirus uku kuri kuuya mushure mekunge vanhu vanoda kusvika zana nemakumi maviri vakachengetedzwa paGweru Polytechnic kutanga nemusi wechishanu svondo rapera. Kune vamwe zvevanhu vanosvika makumi matatu vakachengetedzwa paMukoba Teachers College kutanga nezuro. Vanhu ava ndevamwe vari pakati pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzorwa kubva kunyika dzeSouth Africa neBotswana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vachinyora padande mutande ravo reTwitter vanoti Mukoba Teachers College inokwanisa kugara vanhu mazana mashanu vari kubva kunze kwenyika, vakatiwo Gweru Polytechnic yatozara. Mumwe mugari amai Anita Nyati vaudza Studio 7 kuti vanotyira kupararira kwechirwere chekoronavirus nekuti vamwe vevanhu ava vanogona kuve vainacho, vachitiwo vanhu ava vanogona kutiza munzvimbo dzavakachengetedzwa.
Tikutyira kuti vanhu ivavo vanogona kungobuda vakapinda mucommunity kana kuri kuti vari positive paCovid-19 iyi, vanenge vakutozadza vanhu nekuti hapana sekiriti kunyatso kuvachengetedza kuti vagare imomo vasabude. Saka ishungu dzangu kuti dai paongororwa patariswa kuti vanhu vari kudzoswa ava vakachengetedzeka here zvokuti havagoni kubuda vachipinda mucommunity medu vachizadza vamwe zvirwere.
Asi mumwewo mugari Muzvare Nyasha Mahwende vati vanhu ava vanofanirwa kubatwa zvakanaka sezvo zviri zvizvarwa zvemuZimbabwe uye vari hama neshamwari dzevamwe vanhu. Vatiwo kunze kwekutyira kupararira kwezvirwere vari kutyirawo kuti vamwe vevanhu ava vanogona kuita zviri kunze kwemutemo, vakatsinirawo kuti vanofanirwa kuchengetedzwa zvakasimba.
Ihama dzedu hatingadzirasi, asi chikumbiro chedu tachikumbira sekuriti yakanyanya kunyanya munharaunda matinogara semuno mumukobha watinogara pedyo neMTC nekuti hatizivi kuti munhu anenge achifungei. Saka tiri kukumbirawo kuti dai tachengetedzwa zvakanyanya uye vanhu vavo dai vavo vachengetedzwa zvakanyanya because hatina assurance yekuti awe self is people vari mucommunity.
Studio 7 yanyimwa mvumo yekupinda panzvimbo mbiri idzi nevange vakachengetedza vachiti tinofanirwa kupiwa mvumo kubva kumahofisi ehurumende edunhu reMidlands. Taedza kunzwa kubva kugurukota redunhu reMidlands Valari Mavhima pamwe nevakafanobata chigaro chemukuru wedunhu munyaya dzezveutano kana kuti Provincial Medical Director Dr. Reginald Mene, asi patasvika kumahofisi avo vanzi vange vari mumusangano. Vanoziva zviri kuitika vanoti kuSouth Africa nekuBotswana kwavaive vari vamwe vevanhu ava vainzi vari munyika idzi zvisiri pamutemo vakambosungwa, izvo zvakavaisa panjodzi yekubata chirwere chekoronavirus. Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vabvuma kuStudio 7 kuti chipatara chinorapwa varwere vecoronavirus kana kuti Isolation District Hospital chichiri kunadzurudzwa pari zvino. Vakurudzira kuti vagari vateedzere zvinokurudzirwa pakudzivirira chirwere checoronavirus, asi vati havafanirwe kutya vachiti vane chivimbo chekuti kana pakaitika vanowanikwa vaine chirwere ichi vanokwanisa kurapwa.
Seguta tangasati tanyatsa kugadzirira kuti tikaita a case tikwanise kunge tichiimaneja. Pandodaira kuti nehelp yatiri kuwana kubva kuhurumende nemastakeholders akasiyana siyana mukumanyisa basa kuisolation yedu, ndodaira kuti munguva pfupi iri kutevera tikaita a challenge tinogona kuimaneja seGweru.
Mukuru webato repeople's democratic party amai Lucia Matibenga avo vanovewo mugari wemuguta reGweru vati basa rehurumende kuchengetedza vanhu vari kudzoka ava zvakanaka uye kuonawo kuti vamwe vagari vose vachengetedzeka.
Dai zvagoneka kuti pange paine security kuti vasafamba-famba vanhu ava basa rokuti vaongorogwe risati rapera, nokuti zvazvinoita zvinodzokonoka zvovhundusa vagere munharaunda kuti zvino pakudai kugamuchira hama dzedu hurumende yoita sokuti iri kukusha chigwere munyika ichiparadzira kumaprovinsi kana pakasaitwa chengetedzo yakasimba.
Mudunhu reMidlands hamusati maita munhu akabatwa nechirwere checoronavirus, asi kudzoka kumusha kuri kuramba kuchiita zvizvarwa zveZimbabwe kubva kunyika dzakatipoteredza kuri kuita kuti vamwe vabatire hura mumaoko vachityira chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.